This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenye adziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu ndira 9 2015.
Makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, ndichiti zvino izvi zviri munhau dzedu dzanhasi.
Price pa world market ikange yakwira, ndadzika mutemo wekuti panopera masondo maviri mutengo wepetro papampu paservice station unofanira kudzika zvichienderana neprice yanga iriko pa world market.
Hurumende inoti makambani ari kutengesa mafuta edzimotokari anofanira kudzikisa mutengo sezviri kuitwa pasi rose.
Mapurisa anoenderera mberi achityora bumbero remitemo nekuputsira vanhu dzimba kumazoe kuti amai Mugabe vatore purazi.
Mitemo yakatyorwa agent chamber application iri kutaura kuti mutemo chikamu chemutemo checonstitution section 74, the right not to be arbitrarily evicted without a court order.
Magweta ari kumirira vagari vekumanzou kumazove kuendesa mamwe makurukota kumatare nekuzvidza mutongo wedare.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC.
Bazi rehurumende rinoona nezvemhando dzemoto rinoti makambani ose ari kutengesa mafuta anofanira kuadzikisa nekuti mutengo wemafuta pasi rose waderera zvakanyanya kutanga muna chikumi gore rapera. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Gurukota rinoona nezvemhando dzemoto vasame undenge vanoti mutengo wemafuta wakadzika zvikuru pamusika wepasi rose, nekudaro vanotengesa mafuta munyika vanofanira kudzikisa mitengo. Mutengo wemafuta pamisika yepasi rose yadzika nezvikamu makumi mashanu kubva muzana kubva mwedzi mitanhatu yapfuura. Vaundenge vaudza vatori venhau muHarare nhasi kuti vemakambani anotengesa mafuta edzimotokari vanofanira kunge vadzikisa mitengo yepeturu nedhiziri musi wa14 ndira usati wadarika, uye vati vachatora matanho akaomarara kumakambani anenge asina kudzikisa mutengo uyu.
Price pa world market ikange yakwira, ndadzika mutemo wekuti panopera masondo maviri mutengo wepetro papampu paservice station unofanira kudzika zvichienderana neprice yanga iriko pa world market. Muno muZimbabwe petro yedu, mafuta edu tinoatenga kubhaira kuMozambique, mutengo unenge uchichajiwa mutengo wekubhaira. Saka ndiri kutarisira kuti panotengwa oil kubhaira inozotanga kuuya muno nepipe yozoenda pamarket, 2 weeks inofanira kunge yapera. Saka saminista weenergy ndatora matanho ekuti panopera 2 weeks idzodzo price inofanira kunge yaita sei yachinja pamarket.
Vaundenge vatiwo vemakambani anotengesa mafuta kune veruzhinji vanofanira kuzokwidza mitengo yepeturu nedhiziri mushure memasvondo maviri kana mitengo iyi yakwira pamisika yepasi rose.
Inokwanisa kudzika price yekubhaira ichikwanisa kukwira, ndozvimwe chete.
Pari zvino makambani anotengesa peturu anoti haasati adzikisa mitengo yepeturu nedhiziri achiti achiri kutengesa mafuta akatenga mitengo isati yadzika pamisika yepasi rose. Asi vaundenge vati zvinotora masvondo maviri chete kuti makambani apedze kutengesa mafuta anenge ahodha. pari zvino. Peturi riri kutengeswa ne $1.50 parita rimwe chete, uye dizi riri kutengeswa ne $1.40 parita rimwe chete. Vaundenge, vatikana makambani anotengesa mafuta akadzikisa mitengo, peturi inogona kudzika kusvika pamari isingadarike $1.20 parita rimwe chete. Pavabvunzwa kuti sei mutengo wepeturu uchiramba uri pamusoro, iyo peturu yacho yave kusanganiswa neethanol inogadzirwa muno, vaundenge vati chinokonzera izvi inyaya yekudhura kunoita kutakura peturu yacho kubva kwainosanganisirwa kuenda kune veruzhinji.
Tine formula yatinoshandisa muno tichitarisa makosi edu. Nofunga pane nyaya yatingati yatinoti competitiveness. Nofunga munonzwa zvichitaurwa kana naminista wekuindustry kuti makosi edu ekuindustry ari haya muno muregion.
Zvichakadai, nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti mitengo yezvinhu inotarisirwa kudzikawo muzvitoro kana mitengo yemafuta ichinge yadzikiswa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Tichiri panyaya iyi, tabatawo sachigaro weLong Distance Bus Operators Association mudunhu reManicaland, varizve nhengo yeCentral Committee yeZANU-PF, vaisawo mupfumi kuti tinzwewo divi ravo.
So welcome the comment by the minister to allow my traders fuel kuti vadzikise fuel price nekuti world market fuel yakaderera. Saka na yaderera we should also get the benefit kune isusu ma consumers. Pa inokwira paya ichingokwira uko vakati vatomboita replenish ma stocks avanenge vaanawo vanenge vatotikwizira kudhara immediately. But iyo manje zvikanzi yadzikiswa vachitenga yakadzika vanovamba vakakwiza vachiita ma huge profits. Saka tiona vanenge vachibira vanhu pachena. What they are supposed to do is to reduce the price in line with the world market.
Muri kutarisira kuti inodzikiswa kusvika papi chaizvo?
Tanga tichingotiwo vanongo scale down in view of all the buys, the fuel nema markups avo zvichingoti zvingorana itandem pane kuti varambe vakangoita hang up nema high prices.
Asi imi sevanhu vanoita basa rekutakura vanhu munenge moodzikisawo here mari dzinobhadharwa nevanhu mumabhazi?
Isu kubva pakakwira mutengo wefuel hatinambobvira takakwidza mabhazi. Takangoramba tina purize yekudhara. Saka tichangoramba tina purize yekudhara nokuti nemovement yeus dollar tikakwidza mune muzimbabwe hamuna change yemasmall money. Saka tikakwidza kuti masenzi aya anenge akwira aya tinoshupika nechange. Saka takangoramba tiri pasame purize.
Asi iro basa racho rekutakura vanhu riri kufambawo zvakanaka here muZimbabwe mubamupfumi?
Basa rekutakura vanhu riri kufamba zvakanaka. Mabhazi tiri kumawana manyowani ari kubva kuChina, maYutong buses. Makambanis angadyadza mabhazi muno muZimbabwe mostly are undercapitalized because of the liquidity crisis nemasanctions amuri kutorovanawo kwamuri kuoko. Nekuti takatora minda yedu zviri pamutemo. Asi isu memuno muZimbabwe zviri kutifambira tongoramba takadaro takashingirira.
Avo vanga vari sachigaro weLong Distance Bus Operators Association mudunhu reManicaland vaisawo mupfumi vanovawo nhengo yeCentral Committee yeZANU-PF vari parunare vari kwaMutare. Direct from Washington, the voice of America.
Magweta ari kumirira vamwe vagari mazana maviri vari papurazi remanzou kumazowe mudunhu remashonal and central rinonzi riri kuda kutorwa nemudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe aendesa makurukota ehurumende maviri kudare repamusoro achivapomera mhosva yekuzvidza dare. Kunyange dare rainge razivisa gore rapera kuti vanhu ava vasabviswa papurazi ravainge vagara kubva muna 2000 vasina kumwe kwekuendeswa, mapurisa anonzi ari mushishi kuita izvi.
Vaendeswa kudare igurukota rezvemukati menyika vaKembo Mohadi, gurukota rinoona nezveminda vaDouglas Mombeshora uye mukuru wemapurisa vaAugustin Chihuri. Hatina kukwanisa kubata vatatu ava kana kuti tinzwewo divi remapurisa kana raamai Mugabe. Mukuzeya nyaya iyi tabata gweta revarimi vari kubviswa ava vatonderai Bhatasara vanoshandawo nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights.
Ndinoda kuzivisa vateereri kuti takwanisa kuti masikati anhu tafaila
kumatare makuru e High Court muno mu Harare ma applications mairi yekutanga ye application ye condemned of court yekuti ma respondents ari kunza akashora dare nekuchikora izvakange zvagurwa nedare re High Court mairano ne vanhu veku Arnold Farm. Application yechipiri ndeye kumisa mapurisa kuti vasarambe vachiita zvavari kuita izvi yaunzwawo nevamwe maapplicants ari separate from vamwe vakaenda kukoti gore rakapera. Saka maapplications andinodaira kuti achazosevwa mamwe achanogona kusevwa nhasi, mamwe achanogona kusevwa mangwana kana kuti mandi, asi ndinodaira kuti tinogona kubudirira.
Mungatiudza kuti muri kuti kudii chaizvo mumapepa enyu aya, ndeipi mitemo yakachikorwa?
Mitemo yakachikorwa agent chamber application iri kutaura kuti mutemo chikamu chemutemo checonstitution section 74, the right not to be arbitrarily evicted without a court order, wakachikorwa iwoyo, uye kodzero yevanhu vaenda kudare uyu ava nemaerano nepekugara, right to dignity, right to privacy, right to water and shelter, idzodzo ikodzero dzese dzaputswa maerano nekuputswa kwedzimba dzavo nekuputswa kwezvinhu zvavo.
Ndianani vamakwidza kumatare apa vabhatasara?
Kudare tamhangarira minista wehome affairs anove ndiye ari responsible nemapurisa, uye commissioner general wemapurisa anove ndiye the commander wemapurisa, uye minister of lands and rural settlement vanove ndivo minista vari responsible nezvekugariswa patswa kwevanhu.
Gweta revamwe varimi vari kubviswa nechisimba kumazoe vatonderai bhatasara vanoshandawo nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vari parunare muHarare. Tabatawo mumwe wevanhu vari kubviswa papurazi apa vaMishik Madamombe, tikavabvunza kuti zvinhu zvakamira sei nhasi.
Nhasi vauya achiyaiya mapurisa ekamazoe vachiuya kuzokutyaukaza futi dzimba idzidziya yakutiita kwavakaita mihuro, vamwe vacho vanga vashandiswa mayuti kana vaitora zvinhu zvedu vachibva vati kana pavachapamba vanotora kana ivenimunhu unenge wachizvawo sekuti unenge uchitya vaitora zvimwe zvinhu mari nezvimwe zvakadaro kana even mazaitaivo vaitora. Pane dhihora ravavatokwanyaranda rine 5 dzechibage vakatora hende dzekupeka ipapo vakatora nemazaiekudzaadzikandi.
Saka mamhangara here kumapurisa kuti ndoo zvimwe zvakaitika?
Tiri kunoita kuti timhangare mapurisa acho ndivayo acho, nekuti ukasvika pa mapurisa ipapo unobva watosuu. Saka kuti izvei uri mapurisa ivavo ndo akasangana nemaviti vachiita basa rinechetere, saka ndovayo tinofanirwa kuti tiripoti ivo vari iyozvo vari kufara mhosva yacho.
Nezuro mangamati vati vari kutanga kuzotakura vanhu vanenge vachiri papurazi apa, vatanga kuita here izvi?
Havana kuzotanga kutakura bhatiri komisheni yatuzinda ndeyekuti Griffin Gaba ari kupinda umomo musi wa15 achida kuona kuti munenge musisina vanhu zviri mazvedu kwetiya, hanzi ndiye ari kuda purazi. Ikomisheni yatuzinda yakuburikidza naiwo mapurisa vacho vanenge vachifamba.
Saka mati kwauya mapurisa ekumazoe nhasi vanga vakawanda zvakadii?
Vauya nhasi vanga vari 6.
Vanga vachienderera mberi nekuputsa zvinhu?
Vanga vachienderera mberi zvekuti pane zvinhu vatori pakati.
Saka vanhu vari kugara pai vamwe vakatoputsirwa dzimba kara?
Tinongogara panze ipapo, nekuti ukawanisa ine chiplastic tinongoratidza kuti apa ndo paunenge wabuka nhasi, nekuti warara ipapa nevana varibva vatora chinhu ichocho vachipika, varibva vatokuyambira kuti iwe utozosunga, zvekuti vamwe varume vanotogara vasvika dzimba kana vaakusvika, nekuti vanenge vachifira kusunga, nekuti vakatombosunga vamwe varume vakaita tisi vari mistake nenyaya imwechetei.
Purazi renyu iri riri kure zvakadii nepurazi ramai Mugabe?
Akatongobatana muganhu idhamu.
Ko, ndiani ari kugara paimba yakasiyiwa nemurungu?
Imba yakasiyiwa nemurungu vanhu vari kushandisa kana muchiziva inezvi bufingo iyo inoita nezvemayogadhi futi vanhu vachiva vanenge vachiita nezvemayogadhi iyo ma2000 acho vamwe vakadaro ndo vari kushandisa imba iyo.
Uyo anga ari mumwe murimi ari kudzingwa kumazoe vaMishek Madamombe vachitaura vari parunare vari kumazoe kwakare.
Nekuona kuparara kwaita migwagwa nekuda kwemvura iri kunaya zvakasimba uye migwagwa isiri kugadzirwa, bato rinopikisa reTransform Zimbabwe rinoti rakazvipira kuita basa rekuvhara makomba aya anonzi ave kuita kuti kufamba mumigwagwa mizhinji yemumaguta emunyika uite semuna anofamba netsoka mumunda une mafeso. Mutungamiri weTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume vanoti ivone nhengo dzebato ravo vakatotanga nekugadzira imwe nzvimbo inonzi yakashata zvikuru mumugwagwa wechitungwiza Harare uye vari kuronga kupinda muguta reHarare svondo rinouya. VaNgarivhume vanoti nhengo dzebato ravo mativi mana enyika dzinenge dzichingoitawo basa rimwe chete iroro mumigwagwa yakasiyana-siyana mumatunhu avanogara. Vanotiwo sechizvarwa cheZimbabwe havadi kutanga vavana mvumo kubva kuboka rinoona nezvemigwagwa yose yemunyika reZimbabwe National Roads Administration kana kuti ZINARA kana kubva kumakanzuru. Studio 7 yakundikana kunzwa divi reZinara kanawo kanzuro yeguta reHarare panyaya iyi. Asi meya weHarare vaBernard Manyenyeni vakazivisa paFacebook page yavo nezuro kuti vakanga vaita musangano nasachigaro webhodhi reZinara vaAlbert Mugabe pamusoro pedambudziko remakomba ari mumigwagwa uye vaMugabe vanonzi vakavimbisa kuti vachatarisa nyaya iyi sechimbi-chimbi. Ngatinzwei hurukuro yataita navaNgarivhume pamusoro penyaya iyi.
Takati isu sebato migwagwa yedu tarisai yakaipa, yakaipa zvakanyanyisa. Vanhu vari kuita tsaona mumigwagwa vachifa. Kuoboka reZinara rinofanira kuti ringe richigadzirisa migwagwa iyi pamwe chete nekanzuro havasi kuita basa iroro, vari kungotora mari vasingagadziri migwagwa. Saka isu takati sebato ngatiite zvimwe zvinhu zvatinokwanisa pane kuti timirire utungamiriri, nekuti utungamiriri hwatadza kuzviita utungamiriri hwenyika. Saka isu savanhu ngatiwane zvetingaita. Ndo patakati aiwa ngatitsvage masports akadaro akaipa kudaro tosvika togadzirisa mugwagwa kuti zviite zvakanaka. Saka takatanga nepachenhamo ipapo petakaenda painoitike maaccident zvakanyanya rodhi inoenda kuchitungiza, tabva tapagadzira kuti maaccident anga achiitikapo amire zvakanaka.
Mune mamwe maguta amuchapinda here kana mimwe migwagwa yamuchaenda kunogadzira?
Ini saPresident weTransform Zimbabwe ndakaudza nhengo dzedu dzose nyika yose. Pari zvino tine nhengo dzinodarika 200,000. Tikati pindai munzvimbo dzenyu mukaona pasina kuita zvakanaka gadzirisai, ende vanhu vari kutogadzirisa. Ini pachangu ndichabatana nevamwe zvakare muHarare musi wechipiri kana chitatu togadzirazve dzimwe nzvimbo kunze kwei takatogadzira iyoyo pakati pechitungidza neHarare. Iko zvino pakufamba kwandiri kuita ndiri kutendera ndichisangana nevatsigiri vedu. Ndakanga ndiri kuHonde Valley, nhasi ndandiri kuvatsomba. Pari zvino ndiri kuende kuBikita. Tese kwendiri kusvika ikoko tiri kuona vatsigiri vedu vari munzvimbo dzavanogona kukwanisa kuti vagadzirise.
Vazhinji vangada kuziva kuti munotanga makumbira mvumo here kukanzuru kana kuZinara kuti munge muchiita basa iri?
Hatikumbiri, tinongotaurirana sevagari venzvimbo dzedu tobva tagadzirisa. Nekuti tinoona kuti tikumbire kana kanzuro dzemaruwa tinotoona kuti ndo vacho vasikana kutombogadzirise nzvimbo idzi. Saka isu takatoti aiwa ngatitore tizviise mumaoko edu sevagari venyika yedu yeZimbabwe.
Vanga vari mutungamiri webato reTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume vari parunare kuBikita neStudio 7.
Makateerera kunefenyuro yenyu yeStudio 7 tiri kutefenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Munokwanisawo kutinzwa padandemutande redu repaInternet rinoti www.voashona.com. Zvakare website yedu www.voashona.com.
Vateereri, musakanganwe kuti munokwanisa kutibata pa 909 AM 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave.
Tinodawo kuzivisai kuti chirongwa chenyu chava neFacebook page. Endai pa www.facebook.com/voa.shona. Tinodzokorera zvakare Facebook page yedu www.facebook.com/voa.shona.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Totanga nekutarisa muFrance. Mashoko atiri kutambira anoti varume vaviri vanova mukoma nemunin'ina vakaita mabasa eugandanga muFrance vakauraya vanhu gumi nevaviri vaurayiwa nemapurisa pedyo neguta guru renyika iyi reParis.
Sangano runorira kodzero dzevanhu muBritain rinonzi Syrian Observatory for Human Rights rinoti vanhu vanosvika zviuru zviviri nezana rimwe chete vemuSyria vakaurayiwa vari mumajeri vachiitwa zvekafira mberi.
Vakuru vakuru vehurumende muIndonesia vanoti vanenge vanzwa michina yavo ichiunza masaisai epanenge pakawira muchina unotapa mashoko ekudonha kwendege kana kuti black box. Ndege yeAir Asia Flight 8501 yakadonha mugungwa reJava musi wa28 zvita. Kutsvagwa kwevanhu vainge vari mundege iyi kuri kuendererawo mberi. Parizvino kwaonekwa mitumbi yevanhu makumi mana nevasere pavanozana nemakumi matanhatu nevaviri vainge vari mundege iyi.
Akateerera kuStudio 7 munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 12080 nepa 15455 kHz pa shortwave. Munokwanisa kutibata pa channel Zim muchishandisa decoder reWizdig kubva pa 9 PM kusvika 11 PM. Kana muri pa Wizdig, tsvagai channel yakanzi CH Zim. Kana muri kunetsekana kuibata, dzimai decoder renyu kwekanguva voribatidza zvakare, mosikana zvakare, kuitira kuti munyatsotibata pachannel CH Zim. Channel Zim inotererwa nguva dzose pasatellite TV, pasmartphone nepaindernet pa www.channelzim.net.
Makateerera kuStudio 7 munotibata pa 909 AM pa 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti zvichatora nguva kuti vanhu vane mari dzavo mubhanga rakavharwa reAllied Bank vapiwe mari dzavo kana kuti vakwanise kuwana mari dzose. Bhanga iri rakavharwa nebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe richinzi riri kutaritarika zvakanyanya. Gurukota rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu vaObert Mpofu ndivo vainge vaine zvikamu zvakawanda mubhanga iri. Mukuzeya nyaya iyi tabata imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi ichishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vaProsper Chitambara tikavabvunza nezvemamiriro akaita zvinhu mumabhanga muZimbabwe.
Tatagara tambozvinzwa tingati tanyaushamisika. Matambudziko anga aripo ndee under capitalization, I think one of my problems ma non-performing loans. Saka I think inyaya tatambonzwa zvedu even though zvakazokonfirmwa nezuro. But tatambozvinzwa.
Mungatitsanangurire kuti kana bhanga ravharwa sei zvaitwa bhanga iro riri, vanhu vanga vakaisawo mari dzavo mubhengi imomo vanodziwana sei?
Nemazvo zvinoitika muZimbabwe tine inonzi Deposit Protection Board. Mabhanga ese anokurudzirwa kuinsure madeposits ese ne Deposit Protection Board. Saka zvinozoita ndezvekuti panozoitwa vanhu vanga vaine mari mubhanga iro vanozokompensetwa through insurance yanga yaitwa nebank kuDeposit Protection Board. Saka ungu inenge risiri mari yakawanda steric, but pane some form of compensation inoitwa. Inonyanya kubenefita masmall depositors nekuvese vanenge vachipiwa mari yakafanana. Kana wangu wakaisa mari sei 500,000 neumwe anga akaisa 1,000 nese muno vanozotitemaina mari inopiwa madepositors ese. Saka I think ndo process ichaitwa iyo.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vaProsper Chitambara vari parunare muHarare.
Munhau dzedu dzemitambo. Zvinhu zvinonzi zvaita manyama amire nerongo muboard reZimbabwe National Boxing Control Board zvotarisirwa kukanganisa mutambo uyu. Mutoro wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotitaurira kuti zvii chaizvo zviri kunetsa uye zvinhu zvauya sei.
Bhodhi iri ratarisana nedambudziko guru mushure mekunge rasara nenhengo ina chete, idzo dzisingatenderwi pamutemo kuita musangano mushure mekuregedza basa kwemunyori mukuru vaGilbert Munetsi pamwe nemurayiridzi ane mukurumbira vaEddie Hammond. Vamunetsi vakaregedza basa vachinyunyuta nenyaya yekushayikwa kwerutsigiro kubva kuhurumende vachiti ivo vaive vamboshingirira vachitarisira kuti zvinhu zvichashanduka, asi izvi hazvina kuitika. Bhodhi iri rakagadzwa riine vanhu vapfumbamwe nevaimbo vegurukota rezvedzidzo, tsika nemagariro vaDavid Coulthard musi wa 31 ndira mugore ra 2013 richipiwa basa rekusimudzira tsiva muZimbabwe kusvika pamusorosoro muAfrica sezvaive makore apfuura. Mutemo weZimbabwe National Control Board Act uri pachena kuti nhengo shanu chete kana dzinodarika ndidzo dzinokwanisa kuita musangano kana uchinge wadaidzirwa. Kunze kwavamunetsi navaHammond, dzimwe nhengo mbiri vaFarai Muchena navaAlexander Kwangwari vakabviswa nemhaka yekusauya kumusangano vasina kuzivisa vamwe sezvinodiwa pamutemo. VaMuchena, vano vechiremba, vanga vachitadza kupinda misangano iyi mushure mekupiwa basa guru raChief Executive Officer wekambani yePremier Medical Aid Society vachitsiva vakadzingwa basa vaCuthbert Dube. Imwe nhengo yebhodh iri vaCharles Dzimba, avo vaimboshanda mumahofisi egurukota redzidzo, mitambo, tsika nemagariro, havana kumbobvira vapinda mumisangano kubvira bhodh iri zvarakagadzwa. Izvi zvave kureva kuti nhengo dzasara mubhodhi iri ndisachigarwa pau nenjerama mutevedzeri wavo amai Lorraine Muringi pamwe navaPatrick Mukondiwa namuzvare Tsitsi Muzuva. Asi mutemo weZimbabwe National Control Board Act uri pachena kuti nhengo shanu chete kana dzinodarika ndidzo dzinokwanisa kuita musangano kana uchinge wadaidzirwa. Amai Muringi, avo vakafanobata basa reanotaura akamirira bhodhi iri, vanobvuma kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka mubhodhi ravo, vachiwedzera ivo kuti vari kutarisira kusangana kupera kwemwedzi uno kuti vaone kuti vanozvifambisa sei. Vachitaura vari kuAmerica uko, vakaenda kumusangano World Boxing Council Convention. Amai Muringi vanoti vari kuronga kusangana negurukota rezvemitambo, tsika nemagariro vaAndrew Langer kuti nyaya iye bhodhi iyi igadziriswe. Bhodhi remutambo wetsiva rakangofanana nemabhodhi ese ari pasi pehurumende zvekuti vatungamiri vavo vanodomwa negurukota rinenge rakavamirira. Amai Muringi vanoti ivo vari kudzoka muZimbabwe pakati pandira vachiti vari kumbotora nguva ino kushanyira hama neshamwari idzo vakapedzisira kuona kare. Amai Muringi, avo vanobva kuAmerica, ihanzvadzi yavaSeul Mambi, avo vakambotora mukombe World Boxing Council weuremu wemiddleweight. Vane njerama, avo vari kuAmerica zvekare kuHorodhi nemhuri yavo, vanoti vachakwanisa chete kutaura nezvemamiriro ebhodhi ravo mushure mekunge vapedza hurukuro navaLanga. Mutambo wetsiva wadzikira zvikuru muZimbabwe zvekuti hakusi kurongwa mitambo yekuedza kusimudzira mutambo uyu zvekare. Chokwadi, vakuru vanoti matakadya kare haanyaradzi vana. Kare mutambo uyu waive nemukurumbira paine vatambi vetsiva vakaita saKilimanjaro, Langton Schoolboy Tinago, Ringo Starr, Black Tiger, Alfonso Mosquito zvenyika nevamwewo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 p.m. nasi, tuda kuti imi vateereri mutiudze zviri pamoyo penyu uye zvamunoda kuti munge muchinzwa pano pa Studio 7.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, titumirei matext message panamba dzinoti 001-202-465-0318 muchitudza namba dzenyu kuti kuti tigokufonerai.
Munogonawo kufona panamba dzinoti 1-202-617-2077 kuti mutaure pa Live Talk.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvakare misoro yenhau dzanhasi.
Hurumende inoti makambani ari kutengesa mafuta edzimotokari anofanira kudzikisa mutengo sezviri kuitika pasi rose.
Mapurisa anoenderera mberi achityora kodzero dzevanhu pamwe nebumbiro remitemo nekuputsira vanhu dzimba kuMazowe kuti mudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe vatore rimwe purazi.
Magweta ari kumirira vagari ava anoti aendesawo makurukota ehurumende maviri kumatare nenyaya yekuzvidza mutongo wedare.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana. Anokuonekai ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, nichiti murayiro zvakanaka vateereri.
Nenwenyu Blessing Zulu, ndokusiyamina ndimi yake Makalielie naJonga.